Chirongwa chekubaiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 kwevanoshanda mune zveutano mudunhu reBulawayo chaparurwa nhasi pachipatara cheUnited Bulawayo Hospitals kana kuti UBH uye vamwe vange vachibaiwa pampilo paInguchani uye nepachipatara chinoshanda chakazvimirira cheMater Dei. Mukuru weHealth Services Board, Dr. Paulina Skosana, ndivo vatanga kubaiwa vachiteerwa nevakafano bata chinzvimbo chemukuru weUBH, Dr. Narcissus Dzvanga, pamwe nevakafano bata chinzvimbo chaProvincial Medical Director wedunhu reBulawayo, Dr. Welcome Mlilo. Dr. Dzvanga vaudza Studio 7 kuti chipatara chavo cheUBH chapiwa nhomba dzinosvika chiuru nemazana manomwe, idzo vati dzinokwana kubaya vashandi vose vari pachipatara ichi.
Madhosa auya ndeyekuti musevenzi wese paUBH anokwanisa kuwana dosi rake, asi shoko guru nderekuti hazvisi kumanikidzwa. Programu yacho ichange ichimhanya kwesvondo rese, saka kana muchiona kuti musi wekutanga hamudi kubayiwa, mugona zuva rechipiri, rechitatu, rechina, rechishanu, and then kwakuzomirira dosi rechipiri ranzi rinobayiwa after 28 days, then unenge wakuzova ndagadzira zveCOVID-19.
VaElijah Mapranga vanoshanda sanurse aid paInguchani Hospital ndomwe vevashandi vepachipatara ichi vatanga kubayiwa nhomba iyi.
Kuunderstanda kwavanhu kuri kusiyana, vamwe vari kuzvitambira, vamwe vane dzimwe pfungwa kuti maybe iyo vaccine yacho ingatova pakurwara mumiri mavo kwavanga vasina, but ini sokuona kwandiri kuita urongwa hwakanaka. Yes, sedrug tingareacta zvakasiyana, but hazvisizvo zvanga regera kubayirwa izvozvo. Saka ndirikukurudzira vamwe vangu vehealthy nemhuri dzedu kuti ngatitambire chirongwa ichi tibayiwe.
Vakafano bata chinzvimbo chemutauriri weMpilo Hospital, Sister Sanelisi Wenyamandi, vati kunyange havo ivo vange vasati vabayiwa, vanotambira kuvepo kwenhomba yeCOVID-19 sechinhu chakakosha zvikuru pakudzivirira kupararira kwechirwere ichi.
Ndakarwara zvikurusa COVID iyoyi, saka kune vamwe vasati varwara, I think it's best kuti tivaccinatewe kuitira mangwana, cause COVID is something else. Inorwadza, inouraya. Dai vanhu tichiteererawo tivaccinatewe, cause handioni kuti hurumende ingaita mistake yekuraisa mahealth workers. I don't think so. Saka to me really kuya kwevaccine is a relief to the nation.
Pane zvikwata zvina zvine vanhu vashanu pachikwata chimwe chete zviri kubaya vanhu nhomba mudunhu reBulawayo, uye zvikwata zviviri zvichange zviri paUBH nepampilo, kwozotiwo zvimwe zviviri zvichange zvichifamba munzvimbo dzakasiyana-siyana kusanganisira makiriniki eKanzuru zvichibaya vanhu. Dunhu reBulawayo rakawana nhomba zviuru 13 nemazana maviri, uye Dr. Mlilo vati tarisiro yavo ndeyekuti pane vashandi vanopfuura zviuru 6 vachabayiwa nhomba iyi mudunhu iri. Asi sekune dzimwe nzvimbo munyika, vamwe vagari vemuBulawayo vataura neStudio 7 vati vari kutya kubayiwa nhomba yeCOVID-19 sezvo vasingagutsikane kuti inoshanda zvakanaka. Mumwe wevanhu ava ndiva Moses Kumbweya, avo vati havazi kuzobayiwa nhomba iyi. Mugari vaEmmanuel Ngomo vati vachambomira zvishoma vachimbofunga kuti vobayiwa here kana kuti kwete.
Zvina mashuwa hazvizivikani, but obviously vanhu vakaita vaccine havapengi kuti vanongounza solution yekuti nanzi itai so. Saka for me personally, as time goes on, I think I will try it out.
Parurwa kwechirongwa chekubaya vanhu nhomba munzvimbo dzakasiyana-siyana kunoya mushure mekunge nyika yawana chipo chenhomba zviuru mazana maviri kubva kunyika yeChina. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vabvuma parunhare kuti chirongwa ichi chatanga munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika, asi vati vange vasingakwanisi kutaura kuti vanhu vangani vabayiwa pazuva ranhasi sezvo vange vasati vave neruzivo urwu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.